Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 19 2018 nguva dzava 7 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoshanyira musha weGlenview uko kwapararira chirwere checholera. Utungamiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa weNational Standing Committee wasangana nhasi muHarare uchizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Vamunangagwa vanotorisa mhiko nhengo dzekomisheni yavakadoma kuti iongorore mhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira musha weGlenview uko kwapararira chirwere checholera panguva yehurumende iri kuti iri kuda mari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora yekushandisa mukurwisa chirwere ichi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vatambirwa nemufaro mukuru nevatsigiri vezanu PF vanga vaungana pachipatara pamwe nevana vechikoro vanga vachibva kuchikoro pavaenda kunoona vanhu vari kurwara nechirwere chekorera musha unogara veruzhinji muGlenview. Taura pastoro zvetichagarika zviri musha weGlenview mushure mekushanyira chipatara cheGlenview Polyclinic uko kuri kurapwa vanhu vakati kuti vari kurwara nechirwere chekorera. Vamunangagwa vati hurumende yavo ichabatsira kanzuro yeHarare mukutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwepombi dzinotakura tsvina pamwe nekuwanisa vagari mvura yakachena kuitira kuti chirwere chekorera chipere muHarare uye chisarambe chichipararira kune dzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare.
Toda utano, utano. Tina mea wedu ve Harare, kanzu ve Harare, tichai tzikira mama program, tichai elibita, kuti Harare ishene. Na mosia kanzu ya kadero, haina sibara kwana, saka fana nesu central government, saka chawa tzikira, imo wanga wa shinono kako kukumbira, saka imo uye na mwasta kukumbira kwa tzikira kuti. Vamhuri muno muHarare kuve nokudi kuve nokuchena.
Vamunangagwa vakurudzirawo kuti veruzhinji vagare vakashambidzika pose pavari kuti vasatapurira nechirwere ichi.
Asiwo imwi sevagari muno muHarare malocation pro aiwa toda cleanliness is next to godliness.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba avo vanga varipowo pashanywa navamunangagwa vati sekanzuro vari kuedza pose pavanogona napo kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Vagomba vati pane zvibhorani zviviri zvatovharwa zviri muGlenview zvange zvave kukonzera kupararira kwechirwere chekorera.
Tiri kuchinja mapipes muvhu, mapipe aya aora aye kudhara. Ndozvo zvimwe zvatiri kuita. Chimwe chatiri kuita ndechekuti tiri kupa vanhu maaqua tabs, tiri kupa vanhu mawater guards, tiri kupa vanhu masops, tiri kupa vanhu mvura kusingasviki mvura kwakakwirira kwekuya tikuendesa matank kuti vanhu vedu vawane mvura. Ndo mamwe interventions atiri kuita kuti zvinhu zvedu zvinge zvichititira zvakanaka vanhu vedu vararame.
Mugari wekuGlenview amai Maslin Chibweya vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti kanzuro iri kugadzira pombi idzo dzanga dzave kusanganisa mvura yekunwa pamwe netsvina kana kuti masuweji.
Haa zana nekuti kugadzirwa mukuona pamwota sei parikungogadzirwa suweji haichaerere. Haa tokutongotendawo nekugadzira kwakuita sei kwavari kuita kana korera zvaananiwo yakuita sei yakudzika mavo. zvaanana
kukota rezvemari vamutuli ncuve vaparura homwe yavari kukumbira kuti izadzwe nemari neveruzhinji yakanangana nekurwisana nechirwere chekorera vancuve vati hurumende iri kuda mari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ichashandiswa mukurwisa chirwere chekorera
izozi tiri kuda 64.1 million dollars tiri kuendera mberi tiri kuda about 35 million dollars which we are requesting from the public kuruzhinji and then also from the partners kunze kwenyika
gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vanoti pane vanhu makumi matatu nevaviri vafa nechirwere chekorera kusvika parinhasi uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira chirwere chekorera chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Utungamiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa weNational Standing Committee wasangana nhasi muHarare uchizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Vanhu vose vari muNational Standing Committee vapinda musangano wanhasi vakazeya nyaya huru yedambudziko rekorera yabata zvikuru guta reHarare. Korera inonzi yauraya vanhu makumi matatu nevaviri uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvinomwe. Komiti iyi yazeyawo mabasa ari kuitwa nekanzuro yeHarare mukurwisa chirwere ichi. Komiti iyi yaratidza kushoshikana nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushayikwa kwemafuta edzimotokari, urombo huri munyika, kushayikwa kwemabasa, kushungurudzwa kwevanotengesa migwagwa uye dambudziko rekushayikwa kwemari. Komiti yatiwo kushupika kuri kuitika munyika kuri kukonzerwa nenyaya dzezvematongerwo enyika ichitiwo hurumende iripo haina kusarudzwa neveruzhinji wevanhu. Vachamisa vatiwo munyika munofanira kuva nenhaurirano kuitira kuti zviri kunetsa zvigadziriswe. Vatiwo bato ravo rine urongwa hwekuburitsa nyika mumadhaka mairi kuitira kuti idzokere payaive mumazuva ayo akare. Vatiwo zviri kunetsa munyika zvinogadziriswa chete kana zvakabuda musarudzo zvechokwadi zvaiswa pamberi penyika uye mutungamiri chaiye akasarudzwa nevanhu agadzwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatoresa mhiko nhengo dzekomisheni yavakadoma kuti iongorore mhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo musi wa1 Nyamavhuvhu, izvo zvavaikuita kuti nhengo idzi dzichitanga basa zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
I, Halima Mukhansi, swear that I will faithfully, fully, impartially, and to the best of my ability discharge, trust, and perform the duties devolving upon me by virtue of my appointment.
Avo ndisa chigaro wekomisheni vaHalima Mushante vaimbove mutungamiri weSouth Africa vachitora mhiko yekutanga basa nhasi. Komisheni iyi ine nhengo ina kubva kunze kwenyika nenhatu dzemuno. Nhengo idzi ndedzinoti vaRodin Dixon vekuBritain, vaimekanyauko vaimbove munyori wesangano reCommonwealth vachibva kuNigeria, nevaimbove mukuru wemauto ekuTanzania vaDavis Mwamunyange. Varairidzi vepaUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Moma Tuku na Charity Manyeruke pamwe negweta maivimba inyemba ndidzo nhengo dzekomisheni iyi dzemuno munyika. Mushure mekugadzwa, nhengo idzi dzabva dzapinda musangano paState House pekare nemunyori webazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza, uye pataenda pamhepo vange vasati vapedza musangano wavo kuti tivabvunze kuti vachafambisa ngoro yavo sei. Vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa mumhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu, apo vanhu vairatidzira kusafara nezvainge zvabuda musarudzo. Asi huwandu hwevanhu vafa mushure mekupfurwa nemasoja hunonzi hwasvika pavanhu gumi, sezvo vamwe vacho vakafa vachienda kuchipatara. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vagadzawo vaowe nguve sekurukota rinoona nezvevasori zvinoreva kuti dare ravo remakurukota rave nenhengo makumi maviri neimwe munyori mumahofisi emutungamiri wenyika nedare remakurukota vameshek svanda vazivisawo kuti mutungamiri wenyika vachagadza gurukota reHarare munguva pfupi iri kutevera vamunangagwa vaitawo musangano nemumiriri webritain ari kusiya basa amai Katrina Lang uye pataenda pamhepo musangano uyu wange uchiri kuenderera mberi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Zvakadaro irimwe gweta uye vari mukuru wezvirongwa zveInternational Commission of Jurists muAfrica vaArnold Tsunga vanoti komisheni iyi yakaitirwa kufadza vari kunze kwenyika uye havaoni vanhu vemuZimbabwe vachitambira zvaichaburitsa nekuti haina kusarudzwa nenzira yakanaka uye iri pachena. Tanonoka wande weStudio 7 abata vatsunga kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Commission of Inquiry matemu of reference ayo anoratidza kuti hapana zvaichabuditsa zvinogona kunyanya kubatsira nyika nokuti haisi kutarisa kuti masoja paakanzi apinde mumastreets ndiani akati amapinze ende zvanga zviri pamutemo here. Haasi kutarisa nyaya yekuti uyu musoja akabatwa achipfuura kubaya vanhu nepfuti anifanira kunge akatosungwa achitongwa nenyaya yekuuraya vanhu asi hazvisi kutariswa futi izvozvo. And then iri kuedza kupa mhosva mukuti vanhu vakaronga kuplana kuti paitwe mademonstration tovanani saka kuedza kubata mhosva vanhu veopposition vanga vachifunga kuti maresults anonoka kuerengwa.
Ko pakusarudzwa kwayo
president iye ane mvumo pamutemo wekuseta macommissions but the problem yakaitika ndeye kuti akaseta commission iyi asati ane cabinet and izvo zvinonzuri kunze kwebumbiro remutemo but at the same time issue yekuti iye president aisa vanhu vekuti ukatarisa umwe neumwe wavo unenge uchinyatsa kuona kuti pane kakusanyatsa kugutsikana especially kunoita vanhu vanenge vari opposition kuti commission iyi icommission inenge yakazvimiririra isina kutora rutivi kana saidi la president.
Sekuona kwenyu munofunga kuti vanhu vachatambira here zvinobuda mucommission iyi?
MaZimbabweans anogona kutadza kutambira vamwe anotambira vanenge vakarerekera kuzanu vakarerekera kuMDC vacharamba kumatambira so muZimbabwe maresults ecommission anenge asina basa asi kune vanhu vekunze kwenyika like maembassies zvavana Britain vanyasa kuratidza kuda kushanda zvakanaka navamunangagwa vanogona kutambira maresults aya kuitira kuti vanyatse kutsvaga inonzi basis yekuti vange vachidyidzana zvakanaka namunangagwa.
Gweta uye vari mukuru wezvirongwa zveInternational Commission of Jurists muAfrica vaArnold Tsunga vachitaura vari parunare muJohannesburg South Africa natanonoka wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura muNigeria anonzi auraya vanhu vanodarika zana. Mifananidzo yakaburitswa pane penyure television nemuvuro inoratidza migwagwa yainge nzizi dzizere nemvura ine madhaka uye yaive yakawanda zvekunyudza dzimba. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip nemumwe wavo mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kuti vasvika pachibvumirano chekudzivirira kurwiswa kwedunhu riri pasi pevapanduki reIdlib riri muSyria. VeMakereke vari pasi pesangano reZimbabwe Council of Churches vamwe vakarwa hondo yerisununguko nevamwe vakuru vakuru vemabhizimisi vari kurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye munyaya dzezveupfumi. Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya yamisa zvinhu pari zvino inyaya yekuti ndiani pakati pavamunangagwa navachamisa anotanga kukoka mumwe kunaurirano sezvo paine kuedzana masimba kwakanyanya. Vaviri ava vanoti vakagadzirira kuita nhaurirano kunyange hazvo pasina chabuda. Hurumende dzakaita seAmerica neBritain dziri kurudzirawo vezvematongerwo enyika ava kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzekuru kugadzirisa zviri kunetsa. Nezuro vanopikisa vakabuda mudare reparamende vachiratidzira apo vamunangagwa vaitaura kumhuri yeZimbabwe nekuvhura dare iri zviri pamutemo. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti zvakakosha kuti mapato aya agadzire nyaya yekuvandudza mitemo yesarudzo kuti pasarambe pachiita mutauro kana sarudzo dzapera. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata tikavabvunza kuti nhaurirano dzakakosha zvakadii kuZimbabwe.
Nhaurirano yakakosha blessing nokuti chinodzosera nyika kumasure ndechekuti vamwe vanenge vachidhonza vakatarisa divi ravo vamwe vachidhonza vachindano kwavo. Saka zvakakosha kuti kana nyika ichabudirira chero vamwe vanhu vanoita sokuti vanhu vasina maturo vanofanira kudamwa vagare venavo pasi so kuitira kuti nyika yose ifambe neshoko rimwe chete rokuti taakuenda kumberi. Saka nyaya yekuti vataurirane vanhu inyaya yakakosha zvikuru paurongwa hwose huri kuitiwa hwokuvandudza chero upfumi hwenyika. Imwe yenyaya dzinofanira kuisiwa pamapriority kana kuti zvinhu zvatinokoshesa zvikuru inyaya yekuti ndivanani vanofanira kudaniwa patafura vagariwe navo pasi vataugwe navo. Saka iyoyo inyaya tinofunga kuti yakakosha chaizvo.
Semaonero enyu ndevapi ava vanofanira kuti vange vari padare?
Chekutanga ndechokuti vese vanoita zvematongerwo enyika takabva kumaelections. Saka zvanga zvichakosha kuti vose vakakwikwidzana vagare pasi vataurirane kuti saka hongu zvamaelections zvakapfuura zvatinoenda mberi sezvo manga muri mo mumakwikwi ndezvipi zvamunoona zvingakurudzira kuti basa rokuvakwa kwenyika rifambe zvakanaka. Saka kungodaidza vanhu vese vakanga vari mukukwikwidzana zvakakosha. Asi ndofunga zvakanyanyisawo kukosha kudaidzavo vanenge vane vanoratidza kuti vana vanhu vakawanda vakavavhotera kana kuti vana mafollowers akawanda kana kuti yatingati main opposition. Kune dzimwe nyika main opposition inopuwa mukana wokuti ipewo maonero ayo kuti zvinhu zvinofamba sei mukati menyika. Kwete government of national unity kwete, but nyaya yokuti munokoshesa kuti vanhu vana vanhu vanovatevera. Saka maonero avo ezvino akakosha pamunofamba muchienda kumberi senyika.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunare kuRome kuItaly. Vamwe vatsigiri vezanupf Manicaland nasi varatidzira pamuzinda webato ravo vachiti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa neutungamiri webato ravo mudunhu iri. Loida Moyo anotipanya inotevera.
Nengo dzezanupf dzange dzichiratidzira dzine zvinyorwa zvinozvidza utungamiriri hwava Mike Madiro nevamwe vavo vachiti sarudzo dzakaitwa mudunhu iri dzinofanirwa kuitwa zvakare. Mumwe wevairatidzira ava vaCrispin Tarumbwa vati vanoda kuti paitwe sarudzo zvakare uye midziyo yebato ishandiswe nenzira kwayo.
We need fresh elections. Taramba zviya zvekuti tinongodzwa ibaba province iyi zvatogadziswa izvi vandu vatopa zvigaro. New dispensation zvayatopfuura. We are seeking new fresh elections in Manicaland. Ndozvatiri kudimanda isusu sema youth emuprovince muno Manicaland. Ndobandiko ratinaro muzwara nhasi rekuti patiri kuenda apa kana zvisina kugadzirisika kunoku zveshuwa musangano ucharamba usina kumira zvakanaka muno Manicaland. We are tired with these people.
Studio 7 inakwanisa kunzwa divira wamadiro. Mumwe mugari varuben mundembe vanoti motokari dzavo dzemusangano dziri kushandiswa zvisizvo nevakuru vavo.
Property. We've got a vehicle Yemanika Yemakonia district. Inogara kumba kwa mainyakwetswa. She's doing private business nayo. Arukushandisa achita kura uni kufamu kwake achita se. Kupati kwacho aito wanike inotogara kumba kwake. Kupati kwacho aito wanike. Zinoa izo kumanikaland kuno. If you look, idiaka jiwa kumanikaland. We are not happy. And those very same people, if you are to be honest, like if you look at Mike Madiro, the provincial chairperson right now, ku constituency kwake, the president akadziwa, zvinonyadzisa, but he was taking all the resources from the province, acheta channel ku province kwake.
VaGilbert Chiwai, vatiwo vanowirana nevamwe vavo panyaya yesarudzo itsva mudunhu ravo kuitira kupedza nyonga-nyonga yave mubato.
Kuno ku province yeManicaland, tiri kuda kuti kwaite maelection, vanhu vachuze munhu waanoda kuti atungamire musangano, anodiwa nevanhu ku ground, nekuti ku politics zvanupf kavanhu, saka tikatarisa munhu wanika asina zvido nevanhu kaana kwaanotiisa, nekuti vanhu vese pasi apa vari kuchema, iwo vari kutarisa kudya kwavo chete vari muofisi, haasi kuvanhuko, haasi kuto diwa nevanhu zvachose, saka isu tichishuvira tinoita kuti ngatiite maelection.
Muzvare Yunisi Kandororo vange vachiratidzirawo avo vanoti vanoshamiswa vachingonzwa kuti mubato magadzwa vanhu vatsva ruzhinji rusingazive zviri kuitika.
Tingotora vanhu vavo nhasi tongonzwa kuti kuprovince kwagadzwa vani. Hatisi kudaba izvozvi, zvikurusa mainyakuedzwa ngavabude. Tisanzori isusu vatinoda, takaisirwa mukati kuendland constituency ari kunzi ari kumirira akadzwa, tisingazivi kuti akabva nekupi. Saka tiri kuda maelections.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura navanyakuedzwa pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yekushandisa motokari yebato nenzira isina kukodzera. Asi mutevedzeri wavamadiro mubato rezanupf kuno kuManicaland amai Dorothy Mabika vati nyaya iri kutaurwa yokubvisa utungamiriri huripo pachizoitwa sarudzo itsva ibasa revakuru vemusangano wezanupf, kwete sezviri kudiwa nenhengo dzavo.
Tiri panapa is disciplinary committee, hapana maelection ekuti tiri kuimposa munhu, hapana pari kutsarwa munhu. It's a disciplinary committee musangano. There are no elections here.
Vatsigiri ava vanoti vamadiro havazi kuita zvinhu pachena, vachingogadza vanhu chete. Izvo vati zvinosungirwa kuguma pachiitwa sarudzo dzine jekerere sezvinodiwa nenew dispensation. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakaudza nyika kuti hurumende yavo icharamba ichishandisa dhora rekuAmerica kutsigira upfumi hwenyika. Mashoko aya anopesana nemashoko akataurwa negurukota rezveupfumi Professor Mtuli Ncube ekuti chimwe chezvinhu chavachatanga kuita mukushanda kwavo kuona kuti nyika yave nemari yayo here, kwete kuramba ichishandisa mari kune dzimwe nyika pamwe nemabond notes. Zimbabwe inowana mari yakawanda kwazvo kubva kune zvizvarwa zvekunze izvo zvinotumira mari kumusha kuhama neshamwari. Vari kunze ava vari kuti hurumende inofanirawo kuvacherechedza kuburikidza nekuvabvumidza kuti vavhote vari munyika dzavagere. vanotiwo kuramba nyika ichishandisa dhora rekuAmerica kunovatadzisa kuita mabasa ebudiriro sezvo mari iyi iri kunetsa kuwana muZimbabwe. Asi vamwewo ndo varikurudzira Zimbabwe kuti ive nemari yayo nekukasika kuitira kurerutsa matambudziko yakasangana nayo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro wesangano reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikore, avo vanoti vamunangagwa vanofanira kunge vachitaura mashoko aya vachiwirirana negurukota rezvemari muzvinafundo Ncube.
Ndingati pamusoro penyaya yakataurwa nemutungamiriri wenyika pane zvinhu zvitatu zvandingataure pamusoro pazvo. Chekutanga ndechekuti vachitaura minister Professor Ncube vasati vauya vakataura kuti vane zvinhu zvitatu zvavanoda kuona zvichiitika. Chekutanga ndechekuti vachashanda neUS dollar kana kuti vachashanda nerandi kana kuti vachameka sure kuti kupera kwegore rino muna December bondi noti unenge raenda rimudhora rinenge rauya. Kureva kuti vangava nemazano avanavo avanga vachiona kuti kana ndikadai so ndikafamba ndakadai ndikafamba ndakadai zvinhu zvinofamba zvakanaka. Saka tiri kuti kana president vachitivo US dollar arina kwarinoenda zvisiri zviri kubva in consultation na minister nematauriro ake chinenge zviri zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Imiwo se vana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kuramba mari ichishandiswa munyika iyo yekunze US dollar zvinokukanganisa here kana zvinotokupai mukana wekuti munge muchisumukira?
Uwo ungafarire kuti wewe ndiri kusumukira asi uchiti kana paunofamba mukafamba muri 5 vanhu vekune dzimwe nyika vamwe vanoidentifywa nemari dzavo. Iwe woga ndiona identifywa nemari yekune vamwe vanhu. Kunyange ndakasumukira zvinondisumudzira zvigondizvita papa. Chatiri kutaura ndechekuti isusu ka kunyange isusu mari dzekunze dzichiita kuti tikwanise kunge tichiita mabasa atiri kuita muZimbabwe, asi tiri kuchema kuti semaZimbabweans tichiisa Zimbabwe pamberi. If we have Zimbabwe tihat, kana tiine Zimbabwe pamwoyo, ngavaite chinhu chinoita kuti Zimbabwe economy ikwanise kuvandudzika kuitira kuti Zim dollar rigouya riri Zim dollar rinokwanisawo kunge richishanda kana kuti kutreda pamisika zvinoitawo mari dzei dzedzimwe nyika.
Kunyayawo yekuti vari kunze vari kuita atingati maprojects kana mabhizimusi kuvaka nezvimwe zvakadaro kumusha, zviri kukanganiswawo sei nenyaya yekuti Zimbabwe haina mari yayo?
Chinongokanganisa ndechekuti inini ndingafare nhasi ndiri one. Kana zvichifadza isusu vari kuno kunze tiri vashoma kudarika vari muZimbabwe. Ndosaka ndashandisa wedzi rekuti elite, tiri elite group, tiri vashoma. Isusu tinoda kuti mari yedu yemuZimbabwe ishande, Zim dollar redu rishande. Kana vamunangagwa vachiti US dollar kuna kwariri kuenda, ngavachitaurirana neAmerica yacho kuti vaite macredit lines vaine magoals ekuziva kuti in such a time, a timeline, in such a time redo Zimbabwe dollar rinenge raakuchinyukawo raakuchikwanisa kuonekerawo richishandawo muZimbabwe, chembere yekumusha kumuzara bani ichibatawo dhora remuZimbabwe rakanzi Zimbabwe dhora, rekuti chero ndikati ndakabatawo Zim dhora pambiri ndee ndichiziva kuti ishoma zvaro pavalue asindi naro.
Avo vanga vari sachigaro veGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikowero vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti Zimbabwe ichamboramba ichishandisa mari yekunze. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoshanyira musha weGlenview uyo wapararira chirwere chekolera. utungamiri wa MDC inotungamiri wa Nelson Chamisa wa National Standing Committee wasangana nasi muarare uchizea mamiru akaita zvinhu munyika. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu cha nasi anokoneka ine mfaro ndinwe nyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.